Tongo nezuro wangu ndiro wakadaidzwa vakandopinda meeting asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda vari kupinda mupoland kana kuti vakapinda kupinda mupoland iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vamwe ndiro vakaramba kuti isusu tipinde mupoland vakaita zvavakaita nekuti mukasagore rakatera national council emdc yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda mupoland tinenge tichipinda yakaamendwa kana tichiti yakaamendwa semanyirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive nekuti mukataa kuti mutemo wepresidentara kuti inhengo takakwikwidza presidential election ya2018 ndeidzo ndidzo cheke dzinogona kupinda mupoland saka vemdc takagara pasi tikati no kana vachida kuti tipinde mupoland nekuti vanopiezi nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue inofanira kuitwa chete kana tiri mupoland nekuti tanga tapropoza kuti kuda in all stakeholders dialogue saka kudai zvakabatira mupenguru nepresidenda dokumendi redu rekuti zvatiri kunotarisira kuti muchida kuti tipinde mupoland inofanira kunge tichiincluda mapolitical parties ari muparliament kana tainkluda mapolitical parties ari muparliament zvaakureva kutizvo machichi nemacivic organizations nemamwe mapolitical parties asina kukondesa anenge akubvumidzwa nekuti tikaita dare remaparliamentarians ndiri tipinda mupoland sazvinotaura ndezvekuti parliament inoreprezenda vana vezimbabwe inometa kuti uri chechi ipi inometa kuti uri political party ipi saka naizvozvo izvo dokumendi rinotariprezenda nezuru saka nemamiro ayakaita tati hatida kwanisa kupinda saka ndo zvakabuda musangano wanezuro
saka zvakatambirwa sei nevainge vari mumusangano uyu
vanga vari musangano mune zuro vakabva vati vachatadza kuti mapropozals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure mamiriro avakaita copak tichinyora bumbiro remutemo wezimbabwe copak yakanyorwa neparliament saka parliament iri inclusive nekuti mukataura kuti parliament yakavhotirwa nevana vezimbabwe saka vamatarisiro avakaita nezuro vakatadza vachiti no inenge yakatofanana nepoland saka tichitoenda kunoconsider timbonokonsultana tichazokutaurirai mazuva anotevera kuti tachikudii
chii chikuru chiri kuita kuti munge muchida kupinda mupoland
isu tichiri kuda dialogue saka dialogue vezanupiefu nemamwe mapolitical parties vari kuti dialogue rinokwanisa chete kuitwa mupoland isu ndokwatamirawo takamira kusaidi tikati hatikwanisi kupinda mupoland nekuti hatiri kukodzera nekuda kwebumbu renyu remutemo saka ivo ndokubva vane proposal yakuti dai madai imimi ndichinga mapropozal zvamuri kuda kuti muchinge muchida dialogue asi kwanisa kuti hatichete dialogue tiri mupoland saka ndo pakaitawo document yedu zvekuti tinofanira kuamenda tichiti munhu wese wezimbabwe anofanira kuita dialogue